Chikoro ichi, icho chinodaidzwa kunzi Box Africa Academy, chavambwa nava Gilbert Munetsi avo, vaingove munyori mukuru weZimbabwe National Boxing and Wrestling Board of Control, vachiwana rubatsiro kubva kune vakazvimirira vega, kunze kwenyika kuCanada nekuSouth Africa. Vechidiki, kubva muzera remakore mapfumbamwe, vanenge vachidzidziswa nezvetsiva, nevadzidzisi avo vaimbotamba mutambo uyu kusanganisa vaPamson Sangulani avo vaimbove nebhande remukombe wehuremu wemiddleweight muZimbabwe. Vamunetsi vanoti vakaona zvakakodzera kuti vabatsire vechidiki ava kuitira kuti mutambo wetsiva usimudzirwe mune ramangwana.
Tina Jeremiah Chiyangwa is a former professional boxer. Tina Pamson Sangulani is a former national champion muZimbabwe. Ndo makochi dzatiri kufamba nawo iwayo.
Vamunetsi vanoti pari zvino vane vana makumi matatu nevanomwe avo vari mubishi rekukanda zvibhakera. Vanoti vakaona kuti pakafira mutambo wetsiva ndepekuti hakusisina tsiva mune vechidiki, izvo zviri kukonzera kuti kushaike vatambi vanokwanisa kumirira nyika zvine mutsindo vachirwa nevekune dzimwe nyika.
Pakafira mutambo wetsiva ndepekuti hatina vechidiki, yatingati grassroots policy yakasimba. Saka takaona tikadzokera kumashure kuma grassroots totora vana vari vadiki, zvinonzi muchirungu trained tree while it is still young. Ndiro donzvo ratina rori kuti tiri kuenda munzvimbo tichitarisa avo vane matarenda, tochizovatora tovaisa muacademy yedu matine vadzidzisi vetsiva vane chitsama. Vari imomo tinenge tichizokura navo kusvikira vasvika pachidanho chekuti vaite ivo 10 professional.
Vamunetsi vari kutevera gwara remutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vapowo mavhima avo vari kukurudzira kudzidziswa kwezvemitambo kune vechidiki kunyanya muzvikoro.
Tinofanira kuencourage the development of sporting talent. Chikoro chega chega chinofanira kunge chine enough sporting facilities. Sporting yacho iri part of the syllabus so that we start nevana pama formative stages avo.
Vamunetsi vanoti chinangwa chavo ndechekudzora tsiva kumazuva emufaro ekare apo Zimbabwe yaive nevatambi vairura muAfrica nepasi rese vakaita saLangton Schoolboy Tinago, Stix McLeod na Proud Kilimanjaro chine mbiri.
Chedu ndechekuti pane vende guru ravepo mutambo wetsiva. Tikatarisa makore apfuura taive nevatambi vakawandisa vaivepo. Nguva nenguva kwaigara kuine mutambo wetsiva waitika, yaimiririrwa nyika ino nevatambi vakaita sana Kilimanjaro, ichitambirwa munhandare dzakakura sanarufaro stadium. But zvakadaro izvozvo unonzwa kunzi kwapera makore mana hapana kana tournament yeprofessional imwe chete yaitwa muZimbabwe. So tuda kuedza kuti tivharidzire vende iroro.
Vanoti vari kuda kuti vechidiki ava vawane mitambo muZimbabwe pamwedzi wega wega, uyezve vari kuvarongera mitambo kunze kwenyika.
Tine urongo hwekutoti vana vanofanira kuwana exposure yekuti vaende kuCanada kunotamba. Totoronga mumutambo wevana vemuno vekuCanada nekuDominican Republic, because munhu watiri kudila nayo Fighters Supporting Youth ane imwe project yaari kuita kuchi kuDominican, and this is the first African project yaari kuita neBox Africa. Saka toda kuti vana vazive kuti tikabva pana patine kwekuenda kwatiri kudi kwatiri kuenda.
VekuCanada ava avo vanotungamirwa navaSeed Tranmere's veFighter Supporting Youth pamwe navaAndrew Snow vekuSouth Africa avo vaimbovesa chigaro weWorld Boxing Council muAfrica vakapa Box Africa Academy zvekushandisa zvinosanganisa magirovhosi, shangu, mabhegi ekurova zvibhakera nezvimwewo zvakadaro. Muongorori wezvemutambo wetsiva vaRichard Mwanza vanoyambira vamunetsi kuti zvinhu kana mari inobva kune vanobatsira zvemitambo inofanira kushandiswa zvayakatarirwa, kwete kuiswa muhomwe. Mutambo wetsiva uyo waive pamusoro-soro Zimbabwe ichirura muAfrica nepasi rese wawira pasi zvekuti kunze kwaCharles Manyuchi hapana mumwe mutambi anozivikanwa. Manyuchi wacho anotorwa nevekunze sewe kuZambia sezo achirwira mitambo yake yese munyika iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.